Vachitaura kuvatsigiri vavo vanodarika zviuru zviviri, vachamisa vati havasi kufara nezvange zvaitwa nemapurisa zvekuvhara muzinda wavo. Vachamisa vatiwo vanoda kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi vachiti vanoda kugovana njere kwete masimba. Vatiwo nhaurirano dziri kuitwa pari zvino kuburikidza nePollard kutungana kwembudzi. Mutungamiri weMDC ataurawo nezvenhoroondo yebato rake.
Phase yokutanga was the liberation consensus. Yokuti ngati liberate nyika kubva muutapwa werotation regime. Phase yechipiri was actually what we have been pushing, the democratization consensus. Yokuti munyika ngamwe nedemokrasi. Phase yechitatu ndoya ndakuuyawo ini semunhapo watochinyowa. It was the transformation consensus which defined the real change spark wa yatinayo. Yaakuro shandura nyika.
Vachamisa vavimbisawo kuti bato ravo richine urongwa hwekuratidzira zviri pamutemo, kunyange hazvo pari zvino vari kurambidzwa nemapurisa ayo ari kuti ari kutyira kuti vanogona kuzoita mhirizhonga. Asi danho iri riri kushorwa nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze, vachiti kutyora bumbiro remitemo. Vamwe vataura pamhemberero dzanhasi vanosanganisira vatungamiri vesangano revashandi reZCTU, sangano revadzidzi reZinasu nemamwe masangano akazvimirira oga. Mumiriri weNorton mudare reparamende Vatemba Muliswa, avo vanova nhengo yedare reparamende yakazvimirira, vataura pachiitiko ichi asi havana kutambirwa nevanopikisa, avo vabva vatanga kuita ruzha kuti vasataure. Vamiriri venyika dzekunze kubva kuEuropean Union, Netherlands, nevamwe vanga vakamirira mumiriri weAmerica muZimbabwe, nevamwe vanga vari vanyarikani vauya nhasi. Vanhu vanga vachifadzwawo nenzimbo kubva kune vaimbi vakawanda vanosanganisira Baba Harare, Beverly Sibanda, Shinsoman naTryson Chimbetu. Bato reMDC rakaombwa muna Gunyana 1999 richitungamirwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai, avo varumbidzwa zvikuru nevatauri vakawanda nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.